Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 20/2019. Vakateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Parking my car, and when I reached my robots up, and I'm going to my pussy, I'm my son and my one. That is the time when I arrived. And I tried to tell them that I'm a freelance journalist. Do not tell now. You can see Baba, Baba, Baba. So they started attacking everybody, including myself. And so I had about 10 of them attacking me, and they injured my head.
Vatsigiri veMDC nevamwe vanhuwo zvavo vanorwa zvakaipisisa nemapurisa muHarare.
Nhasi tanga tiri kuBulawayo kuCoventry Park. Vanhu vauya nhasi taona vanhu vanosvika, I think kuma4 vanga vavusvika kuma57. Saka tinoexpecta kuti mangwana vatange vakati wandewo, nekuti tichange tiri paCoventry Park apa kubva nhasi kusvika musi weSaturday.
Sangano reZimbabwe Initiative robatsira vanoshaya kumusha kuitira kuti vakwanise kurapwa. Vatsigiri venhabvu vofara zvitevera kukunda kwakaita chikwata chemaWarriors mumutambo wacho neZambia neZuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatsigiri veMDC nevamwe vanhuwo zvavo nhasi varwa zvakaomarara nemapurisa anga akapakatira zvombo pamuzinda webato ravo pavanga vakamirira kuturwa kwemashoko emamiriro akaita zvinhu munyika nemutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vatsigiri veMDC ava vanga vaungana pamuzinda webato ravo paMogem Tsvangirai House vakomberedzwa nemapurisa mushure memaminitsi mashoma vachamisa vasvika pamahofisi apa ndokuzvindikitwa nemapurisa anga akatakura zvombo. Mumwe waro ava ndiva Henry Chimbiri, vano vemutori wenhau dzemufananidzo vachishanda vakazvimirira.
Parking my car, and when I reached my robots up, and I'm going to my police achimhanyisana nevanhu. That is the time when I arrived. And I tried to tell them that I'm a freelance journalist. Ndinotora nhau. You can see Baba, Baba, Baba. So they started attacking everybody, including myself. And so I had about 10 of them attacking me, and they injured my head.
Mushure mekuzvindikitwa kwavaitwa nemapurisa, vatsigiri veMDC ava vabva vaita rutsoka ndibereke vachiita aziva kwake aziva kwake, zvabva zvaita kuti mapurisa aya amwaye hutsi hunokachidza pamuzinda weMDC. Mapurisa aya abva atanga kurova chero munhu anga ari mudhorobha, izvo zvakonzera kuti zvimwe zvitoro nemabhanga zvivharwe kwechinguva. Mumwe abatwa mumhirizhonga iyi vatongogara Machimbidza vati vanga vasinei nezvanga zvichiitika pamuzinda weMDC, asi vangosanganikwawo navo pakati pedhorobha vakarohwa zvakaomarara.
Ndiri kubva kubasa kwangu kuTabs, ndiri kuenda kuna 4th kufaramatsi, ndoda kunosangana nemurungu wangu. Ndiri kufamba, mapurisa ari kufamba achirova vanhu. Enda kuvapo excuse yangu yekuti ndino ndiri pabasa, handisi maagenda emuzvamuri kuita. Vakundirova, chavari kundirovera chii? Mapurisa hasiwo anokwanisa kuti kana zvinhu zvakaomera vana veZimbabwe, mapurisa akaomerwa nesi takaomerwa. Kana pane vanhu vari kuita maprogramu avo ngavarege kudzidzisa. Zvichireva kuti mapurisa haasisiri estate. Amunangagwa zviro kuti ndezi anopiva ari mapurisa estates estate anokondrola vanhu anosapota vanhu havafani kurova munhu ari kuzvifambira.
Mumwe wavatevedzeri vemutungamiriri weMDC vatendai biti vashora zvaitwa nemapurisa vakakurudzira sangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC kuti rise ziso raro muZimbabwe.
SADC must be watching this. Mrs. Tex must be watching this. President Ramaphosa must be watching this. Foreign Minister Naledi Pandor must be watching this. This is not acceptable. This must stop. Atishuda matman inga kadaiso. Atishuda zvekupenga zvakadaiso izvi.
Studio 7 yafonera mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati avo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo patasvika pamahofisi avo pamuzinda wemapurisa vanyati vanga vachinzi vanga vabuda nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati zvaitwa nemapurisa zvinosiya zita rehurumende yeZimbabwe riri mumadhaka.
Zvinoratidza kuti nyika yedu yapinda pakutambudzika kukuru. Zvaakuitika muno chero nguva yavamugabe chaiyo hatina kumbozviona udzvinyiriri hwacho hwanyanya.
Vachitora mashoko avo kuvatori venhau nehumwe utungamiriri webato ravo ayo avanga vachidaidza kuti Hope of the Nation Address, vachamisa vashora kushandiswa kwemapurisa nemauto mune zvematongerwo enyika. Vakati vaitarisira kuti paizove nemusiyano pakati pezvaiitwa nehurumende yava Robert Mugabe nehurumende yava Emmerson Mnangagwa.
Chinoita dambudziko rakadai ripere munyika kunyanya kunyaya dzematongerwo enyika, marorerwo ari kuitwa vanhu, kusungwa kuri kuitwa vanhu, mapurisa mabatiro ari kuitwa vanhu, zvichiratidza izvo mhirizhonga dziri kuitwa kuvanhu vanenge vachizama kungozviitirawo basa ravo. Nenyaya yechikafu chanetsa munyika, ndiri kukumbira dzimwe nyika dzekunzeo kuti dziunze chikafu chinobatsira nomuZimbabwe.
Vachamisa vati sebato vave kuzosvika padanho rekuti havachakumbire mvumo kumapurisa kana vachida kuita misangano kana kuratidzira, sezvo zvave pachena kuti hurumende yava Mnangagwa haisi kukoshesa zviri mubumbiro remitemo mushure mekurambidzwa kakawanda kuita misangano kana kuratidzira nemapurisa munguva pfupi yadarika. Vachamisa vatiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, vachiti chitsvambe chave kuruzhinji kuti rugadzirise zviri kunetsa munyika kubudikidza nekuzadza migwagwa ruchiratidzira. Panyaya yezvirango zvakatemerwa vaMnangagwa nevamwe vavari muZanu PF, vachamisa vati zvirango izvi zvinobva chete kana pakagadziriswa nyaya dzezvematongerwo enyika. Vati hapana vekunze vachauya kuzosima mari munyika kana Zimbabwe ikasagadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika, vachiti hapana anoda kuzosima mari yake munyika isina kugadzikana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mumwe mutedzeri wemutungamiri webato reMDC muzvinafundo Welshman Ncube pamwe nemunyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato iri muzvare Gladys Hlatshwayo vari kuBotswana, uko vari kuita misangano nevakuru vesangano reSADC nezvenyaya yemamiriro akaita zvinhu munyika. Bato iri rinoti kusamira zvakanaka kwenyaya dzezvematongerwo enyika ndiko kwapa kuti nyika iende kumawere. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muzvari Hlatshwayo kuti tinzwe pamusoro perwendo rwavo.
Kuno kuHabron kuBotswana kwatiri tiri kusangana naSADC Executive Secretary Dr. Stegomena Tex tichivataurirawo maonero atinoita matambudziko eZimbabwe. Ndofunga tese tinoziva kuti SADC yakaita resolution yekuti matambudziko ekuZimbabwe abva munyaya dzemasanctions. Isu seve MDC maonero atinoita ndekuti dambudziko riri munyika idambudziko ratingati pachirungu political crisis. Dambudziko iri rakabva mushure mekunge maelections kana kuti sarudzo dza2018 dzabirirwa, zvazoonekwa zvaakutikonzera dambudziko rekuti iyoyi hurumende iripo yaakutadza kusangana nezvido nezvitarisiro zvine vana veZimbabwe. Ndosaka taane madambudziko ekushaya mari, madambudziko ekushaya mishonga muzvipatara, vashandi macivil servants havasi kupiwa mari dzakakwana, kodzero dzevanhu hadzisi kuremekedzwa nemamwe matambudziko ese atiri kuona muno muZimbabwe. Saka isu tanga tiri kuvataurirawo maonero atinoita zvikuru sei takatarisana nematambudziko ekuZimbabwe, uye tanga tiri kunyanyotaura nenyaya dzemareforms kuti nyika yedu iendere mberi. Chatinoda ndechekuti tive nemareforms akatarisana nenyaya dzemapepanhau, nyaya dzemedia, nyaya dzemauto, nyaya dzemastate institutions kuti mapurisa edu anoshanda sei, masoja edu anoshanda sei, makotsi edu anosenza sei.
Ko iwo vakuru vakuru vesadhaka vamanga muchitaura navo ava vana maitax vati kudii nezvamanga muchitaura izvi?
Tine zvinhu zvandingangoti zviviri zvatawirirana. Chekutanga ndechekuti tiri kuwirirana pakuti paZimbabwe pane dambudziko. Chechipiri chatiri kuwirirana naDr. Tex ndechekuti kuti dambudziko iri ripere, zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanira kuita hurukuro.
Munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, bato reMDC, muzvare Gladys Shachwayo vachitaura vari parunare kuKaperoni, Botswana. Sezvo tichitema tinadivira tinorerekera, tabatawo nhengo yeZANU-PF inomirira Makonde mudare reparamende vaKindness Paradza kuti tinzwewo maonero avo.
Chekutanga handizive kuti veMDC vane dambudziko rei chaizvo chaizvo. Takaenda kusarudzo muna 2013, ndotangira ku 2013 tikavadya, tikaenda muna 2018 navamunangagwa tikavadya, ende ndodzokorodza futi. ZANU-PF yakaita iyo maMP maconstituency takawina 145, MDC ikawina 63, one ikatorwa neMPA, imwe ikatorwa neIndependent. Saka pa ndepati apa, ende Chamisa akadyana president vamunangagwa akaita nharo zvikaenda kuma court, constitutional court, akanzi chitipa umbo kana uchitoka hwina. Zvikanzi ndakahwina chete, ndakahwina chete, nekuti vanhu vaivauya vakawanda parari dzangu, saka ndakahwina. Zvino ndiri zvikanzi aiwa akachite umbowo V11 umbowo, akatadza kubuta umbowo.
Asi kana tichitarisawo zvaitaurwa kuSouth Africa uko nemusi wemuvhuro, vaparadza dzimwe nyika dzemusadhaki kusanganisira iyo South Africa, inenge iri kuti vanhu vemuZimbabwe munofanira kuti mutaurirane kupedza matambudziko ari munyika aya, kwete kupota muchikandirana makobvu nematete.
Aiwa, vari raiti zvavari kutaura kuti ngatitaurirane senyika ka, sevanhu vari muZimbabwe, semaZimbabwe tofanira kutaurirana. Havana kuti ipai simba kuna Chamisa neMDC. Aiwa, vari kuti taurirani, mukaita dambudziko inini muri pamusha kufemiri kwenyu, handiti munogarisana pasi moita dare motaura zvopera. Saka ndozviri kutaurwa neSadiki kuti chero mukaramba muchiita zvamuri kuita izvi, Zimbabwe haibudiriri. Dambudziko riri munomu nderekuti tinonzi muchirungu polarization, too much polarization munyika munomu, ndo dambudziko. Ende yava chatori chirwere ichocho chekungofungidzira kuti munhu anongoti ndoda kutonga ini, ndoda kutonga ini. Haungotongi, unoenda kumaelections wohwina. Nyika ino ine democracy, ende tine bumbiro remutemo reconstitution rinoti every 5 years munoenda kumaelections.
Vanomirira Makonde mudare reparamende vari nhengo yeZANU-PF vaKindness Paradza vachitaura vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Komiti inoona nezvekusora mudare reparamende muAmerica yanzwa umbowo nhasi kubva kuna vaGordon Sondland, avo vanove mumiriri weAmerica kuEuropean Union uye vari munhu anokosha panyaya iri kupomerwa mutungamiri weAmerica vaDonald Trump yekusafambisa zvakanaka mari yaida kupiwa Ukraine. Kambani yendege muSouth Africa yeSouth African Airways yatanga nhasi nhaurirano nemasangano evashandi paine chinangwa chekupedza kuramwa mabasa kwapinda muzuva reshanu zvichitevera kudzokera kubasa kwevamwe vashandi kubva pavashandi zviuru zvitatu vari kuramwa mabasa. Kuvhota kwatanga muEthiopia mudunhu reSidama mureferendum yekutsvaga kuona kana vanhu vari kufarira kuti dunhu iri rive nehurumende yaro, izvo zvinogona kuvhura mukana wekuti mamwe matunhu aitewo saizvozvo. Mushure mwekuona kutambura kuri kuita veruzhinji kumusha nekuda kwekuramwa mabasa kwavana chiremba navana mukoti muzvipatara zvehurumende, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvakaumba homwe yekuunganidza mari ichazenge ichibatsira mukurapisa vanoshaya. Homwe iyi inonzi Zimbabwe Citizen Clinics yakakwanisawo kuunganidza mari inodarika zviuru zvina zvemadhora kuAmerica. kuburikidza nemari iyi homwe iyi yatanga kubatsira veruzhinji nasi kuCowdery Park muBulawayo uko vanhu vanodarika makumi mashanu nevanomwe vane zvirwere zvakasiyana siyana vabatsirwa navana mukoti pamwe navana chiremba vazvipira kubatsira chikwata ichi chichange chiri muguta reBulawayo kusvika nemugovera mumwe vari kutungamira mukunganidza mari vaFreeman Chari vesangano reCitizens Initiative vanoti vari kufara kuti veruzhinji vakanzwa chikumbiro chavo chekuti vana veZimbabwe vabatsire kuburikidza nekuisa mari muhomwe yavo yeGoFundMe. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vachari kuti tinzwe zvizhinji.
Takavhura inonzi GoFundMe. Zvainoita ndezvekuti vanhu vanokwanisa kukanda mari kureva kwavari. Vanongoenda ipapo kanda mari kubva mumagadza avo. Mari yese inenge ichionekwa inenge iri pajekerero kuti vapinda mari yakati. Vanoda vanoisa mazita avo kuti yabva kuna nhingi. Vamwewo ndo vanoti aisa hatidi kuti mazita edu azikamwe. Saka inongoitawo kuti vaite anonymous. Asi mari dzese dzinenge dziri pajekerero ipapo. Saka munotoona mari dzamunenge makanda. Isusu tinozotora mari iya tochizonoitisa zvinhu kuZimbabwe. KuZimbabwe kwacho tine Eco Cash patiri kuti vanhu vakande. Paiko kesha pa namba zacho 2637770783878 ndopatiri kuti vanhu vakande mari dzose idzodzodzo tinenge tichizotaridza vanhu kuti mari dzakapinda ndedzidzi mashandisiro atakaita ndeizvi takatenga mishonga iyi tikaona vanhu vakadai
Tinoona kuti maparura chirongwa icho chekubatsira vanhu nhasi kuBulawayo mungatudzawo kuti kwafamba sei.
Nhasi tanga tiri kuBulawayo kuCowdery Park. Vanhu vauya takati nonokei kushambadza nekuti tine zvakawanda zvona tiri kuedza kuona kuti ndeapi madhokotera angadaro ari kukwanisa kuuya kuzoshanda nesu. Saka takati nonokei kuizisa shoko iri. Asi nhasi taona vanhu vanosvika kumafo vanga vava kusvika kuma57. Saka tinoexpecta kuti mangwana vachange vakati wandeiwo nekuti tichange tiri paCowdery Park apa kubva nhasi kusvika musi weSaturday. Saka tinoexpectawo kuti vanhu vachange vachiuya vakawandawo vanenge vangokwanisa kana pane vanenge vane maprescription avakapiwa havasiri kukwanisa kubhadhara. Tinongoonawo kuti ndezvipi zvatinokwanisa kuita kana mari dzacho dziripo. Kana pasinawo hapanawo zvatingakwanisa kuita, asi tinongoonawo kuti tingaita sei.
Muri kusarudza sei varwere vachazenge vachionekwa pakirinika apa?
Nekuti mari yatinayeko zvino ishoma. Tiri kunyanya kutarisa vana vanenge vari pasi pemakore 10 nevabereki vari pamusoro pemakore 60. Kana pane vanenge vachida kuitwa mamedical check-up ipapo ngavauye zvavo. Kana pane vangadaro vane maconditions avo avanaona kudhara vanga vachifanira kunge vachinoonekwa nana chiremba sekunotariswa kunzi BP raka yakamira sei. Ngavauye zvekare tinovaona.
Muri kubatsirwa navana chiremba vakaita sei uye munoda mvumo here yehurumende kuti munge muchiwana pamunoshandira?
Munongoziva kuti zvinhu zvehurumende zvinonetsa kuti zvine bureaucracy yakawanda. Kana tikakumbira nhasi tinogona kuzonzi pamwe maukwanisa kuzoshanda 2 years kubva nhasi. Saka zvatakaita isu takati tichashanda nemadhokotera agara aripo. Vagara vaine nzvimbo dzavo dzavanadzo dzakagara dzichinzi idzi ndo dzokuonekera vanhu. Saka izvozvo hazvinei nekuti hurumende yatibvumira here kana kuti nekuti yakabvumira kare izvozvo. Then patichange tava kupinda mumaruwa tichaedza futi kushanda nemarural clinic.
Avo vanga vari chitaurwa cheZimbabwe vaFreeman Chari vesangano reCitizens Initiative vachitaura vari parunare kuOhio muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe vagari vemuchitungwiza vanoshandisa musika weGuja uri pachikwana pasi peManyami Rural District Council vari kunyunyuta nekusagadziriswa kwedambudziko remvura inonzi iri kujenga pamusika uyu. Izvo zvavanoti zviri kuvaisa munjodzi yekubatwa nezvirwere zvemanyoka pamwe nemalaria nekuda kwehumutu unonzi huri kugara mumvura iyi. Mumwe mugari vaFarai Muza vanoti dambudziko iri rave nemakore matatu risina kugadziriswa kunyange hazvo vachigara vachiuchidza kanzuru yemanyame nezvedambudziko iri. Vamuza vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti mvura iri kujenga iyi iri kusanganisira iri kukanganisa vemisika zvekuti vamwe vanotoshanda vakatsika mumvura iyi iyo vanoti inosvika mumabvi.
Pachikwana pacho pagusha market kanzuru iyoyo yakundikana kuti inge ichivhura rimwe dreini rinopa kuti mvura ifambe zvakanaka. Saka paakuzara mvura zvekuti nekunaya kwakaita mvura mazuva iwana aya nekunaya kwairi kuita dreini razara mvura zvekuti chirwere chekorera chakutotarisirwa kuti chingakwanise kubva ipapo. Ende ndoo pari kuwanika mafruits and vegetables anosupply chitungiza chese nenzvimbo dzakaita sanana dema. Saka unoona kuti kanzuru yakundikana zvakanyanyisisa kuti inge chitora matanho. Ndofunga paane makore nemakore ichiedza kutsanangurirwa kuti dai mamavhura madhirena yamvura yaenda. Saka chimiro chacho hachisina kunaka. Ndinodaira kuti vakanzwa kubva kwamuriwo nekune dzimwewo nhepfenyuro zvingava zvinobatsira zvakanyanya sitereki kuti vanga vanotirimuka vanhu vasati vapinda pakupara.
Dreni yaimboshanda here?
Dreni raishanda pakurasa mvura asi pakagadzirwa tara wakabva warivhara zvokuti unokadzika kuti mainjiniya aiti mvura iyoyo ichazoenda nekupi yaibva nerumwe rutivi. Wakabva wavhara saka yese yakusvika ichimira ichindipa tara yakagadzirwa itsva iyoyo. Kana yazara manje yakufashukira ichibva yaenda nekunopinda nemumusika mese. Ende ipapo inenge iri pakati pemarara zvokuti marara aya anobva anyatsoora nemvura iyoyo. Ende vanhu vanenge vachifamba vari mukati memarara yayo zvichienderana nekuti mota dzinotengesa zvirimwa zvakaita semazhanje kana mango inenge yakamira mukati memarara iwayo akaora.
Saka zviri kurevawo zvakare kuti marara haasi kuraswa panzvimbo iyoyo?
Zviri kuratidzika kudaro nekuti ipo pacho kana ukada kupatarisa nyange vashandi vekanzuro wacho yanaya mvura paine marara aripo kuti vatsvaira hakwanisi nekuti anokwanisa kunge ari kasomething like kana kuti 1.5 meters dzipi kana 2 meters kupinda mumvura. Kana mushandi wacho chaiye kuti anga achipinda imomo achikukura marara aya unoti haakwanisi kuzviita. Mazhanje ariko ezvine zvanditi. Saka munoona kuti mazhanje aya akadyiwa akakandwa pasi akazonaiwa nemvura zvinozopa kuti pasave neutano hwakanaka.
Avangu ari mwe mugari wemuchitungiza vafarai muza vachitaura vari parunare kuchitungiza naJonga Kandemiri weStudio 7. Jonga abatawo mukuru wemanyame Road District Council Dr. Farirai Guta vanoti kanzuru yavo iri kuziva nezvedambudziko iri uye iri mushishi yekurigadzirisa kunyange hazvo iri kusangana nematambudziko semamwe makanzuru ose.
Dambudziko tinogona kuva tichiriziva zvedu but pagusha pane mabasa akawanda atiri kushanda nezvavo. Tine project yekuisa tara pagusha. Ndofunga takatomboisa tara ipo area yemusika neasati yeditanatsokupedza pasenda yacho yese. Bati zvinhu zvatiri kugadzisa zvokuti zvedrainage tacho tozongozviita tadi tapedza basa racho rese. Kungoti zvinhu zviri kunetsawo mazuva ano nemawanira atiri kuitawo mari. Bati chirongwa chekugadzisa musika tinacho. Ivo vangangochema zvavo vanhu but vakaona kuti pane tivane shedhi izvo zviya taka yatiri mubishi rekuvaka yevarimi ipo pachikwana. Saka panhu patinonyanya kukosheza chaizvo. Saka tiri kugadzisa hedu matambudziko acho vangangoona seunge vanonokerwa but zvinhu zviri in progress. And at the same time tiyechikurudzirawo ivo vafrasikanika vemusika kuti kanzuro ishande zvakanaka tetitoraramawo navo panyaya dzemari nenei. Tine dambudziko rokuti vamwe havasi kutisapota futi in terms okubhadhara mitero yavo vane matables pamusika ipapo. But tingati dambudziko tiri kudi tiri kugadzirisa dai vangova nemwoyo murefu kuti tigadzirise dambudziko racho mune zvakanaka asi vachititsigirawo nekubhadhara zvatenge tichidawo kukanzuro.
Vari kuchemawo kuti iye zvino mvura yaakunaya zvaakuwedzera dambudziko rekujenga. Pane matanho amuri kutorawo here yekuti kana yekuisa mishonga yekuuraya angava mamosquito nezvimwe zvirwere mumvura imomo?
Hatichati ndozvadati idambudziko ratinaro saka tichaedza nepatinogonawo nemaresosi dzatinawo tono tingaita sei kuti zvirwere kana chii zvingangodaro zvichizoda kuti zvibatirezvi tiedze kuzvidzivirira. Tinavo pamoyo vanhu vekugusha especially vemusika imaona kuti wakatikoshera zvizhinji.
Mati maonawo here mukana wekugara onawo pasi muchiwa padivi rekanzuro kuti vanzwisise zvichemo zvenyu?
Tinogara tichitaura navo tinga pane komiti iripo yepamusika yatinogara tichitaura nayo time and again izvozvi. Taita futi misangano tinogara hedu tichisangana navo pano neapa hongu zvichemo hazviperi vanenge vachingochemawo but tinoedzawo nepatinogona kugadziriswa zvinodi zvinogadziriswawo zvichienderawo nekuti mari dzedu dzei dzakamira sei. Mazuva apfuura papa pane nyaya yekuti chibhorani chaa chiripo chaa chisingashandi chikadai but takamhanya mhanya zvakatore nguva but takagadzirisa chidambudziko remvura.
Avo vanga vari mukuru wemanyame Road District Council Dr. Farirai Guta vari parunare kuBeatrice naJonga Kandemiri weStudio 7. munawo dzemitambo vatsigiri vechikwata chema Warriors vari kunyemwerera kekutanga mushure memwedzi mishanu vachingochema. Asi murairidzi wechikwata ichi Joy Antipas ari kuti haasi kuziva kuti remangwana rake rakamira sei sezvo apedza mitambo yanga apiwa neZifa. Mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vaudza Studio 7 kuti munandira ndipo pavachatanga kuburitsa magwaro ekutsvaga murairidzi mutsva uye vaAntipas vakasununguka kuita izvi. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vateveri vechikwata ichi havana kubvira vaziva chinonzi Mufaro kubvira musi uyo. Chikwata chavo chakasimuka kuenda kuma 2019 Africa Cup of Nations, uko chakanonyadzisa nekudzoka nepoint imwe chete uyezve chazvambaradzwa 4-0 neDemocratic Republic of Congo. Izvi zvakateverwa nekutatarika kunotyisa apo maOrias akasangana neSomalia makwikwi e-2022 World Cup, uyo akakunda asi zvekutamburira nechikwata chisina mukurumbira ichi. Ndokuzoya mutambo wechitanu svondoropera apo Zimbabwe yakatadza kuruva Botswana pamusha muNational Sports Stadium. Mumutambo uyo yaitarisirwa kwete kukunda chete asi kubuda nezvibodzwa zvakawandisa. Asi vateveri vemaOrias havana kurasa chikwata chavo zvekuti kwaive nechaunga kumutambo weBotswana wacho. Vamwe vacho ndokuperekedza chikwata ichi kuZambia nezuro, izvo zviri kufadza mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vachama muchama idze.
Inini ndiri kunzwa kufara semunhu anotungamirira masupporters weZimbabwe, ndinonzwa zvichindifadzawo kuti at least vanhu vane chido nebhora kuti ukwanise kuzadza maground tichisapota maOrias.
Zvibodzwa zviviri kubva kuna Kama Billiards zvakapa Zimbabwe kuti ikunde Zambia, izvo zvasimudza manyukunyuku zvekare vatsigiri vechikwata ichi. Mutambo weZambia ndiwo waive wokupedzisira Antipas ari pabasa, asi chibvumirano chake neZimbabwe Football Association ZIFA chichipera musi wa31 zvita. Zimbabwe haina mumwe mutambo musi wa31 zvita usati wasvika. Antipas audza Studio 7 kuti zvava kuZifa kuti inoda here kuti arambe ari pabasa kana kuti kwete, uye iye akamirira kunzwa kuZifa kuti vataurirane ramangwana ravo. Asi vaibvume mubati wepembe muPremier Soccer League vase muhambandawana vanoti chikwata chemaOrias chave nevatambi vatsva vakati wandei zvekuti kwave kudiwa kutamba mitambo yeushamwari yakawanda kuti vatambi ava vajairane vakatarisana nemitambo inotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kuunganidza mari yekubatsira vanoshupika kumusha kuitira kuti vaonekwe navana chiremba uye kubatsirwawo kutenga mishonga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vatsigiri veMDC nevamwe vanhu vanorohwa zvakaipisisa muHarare nemapurisa. Sangano reZimbabwe Initiative robatsira vanoshaya kumusha kuitira kuti vakwanise kurapwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.